I'm Steve Miller in Washington. Have a wonderful Wednesday.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mokupararira kweCOVID-19 muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro, uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 9398. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8297. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino sekuimisa kwayakaita. Vana mukoti, vashandi vari muchiuto, zvipurisa, mumajeri nevasori vanonzi vakatowana mabhonasi avo mwedzi uno. Varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vese vari kutarisirwa kubhadharwa mabhonasi avo mwedzi unouya. Mutungamiri wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vanotenda zvikuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzisa chivimbiso chayo, kunyange hazvo bhonasi yacho isingakwanisi kupedza matambudziko avo ese. Vanoti chisiri kuvafadza ndechekuti vane dzimwe nhengo dzavo dzinodarika chiuru dzisina kuwana mihoro yadzo pamwe nemabhonasi avo, vachinzi havana kuteerera kuridziro yekuti vadzokere kumabasa kwemazuva mashanu kwete mazuva maviri avari kushanda pasvondo. Vadongo vanoti hurumende haina kubhadhara vashandi ava, kunyange hazvo pane mutongo wakaturwa nedare reHigh Court chishanu chadarika wekuti hurumende haifanirwe kutorera matanho vashandi vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Vadongo.
Ichokwadi, hurumende yakapromisa kuti ichabhadhara 13th check nairo bonasi kuvashandi, and tinoda kutenda kukuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzikisa chivimbiso ichi chayakapa kuti mwedzi uno muna anovhere tichange tichibhadhara mabhonasi, and yakabhadhara. Vana mukoti vakawana mabhonasi avo sekuvimbisa vakaita hurumende mwedzi uno. Tinebozve duku nyunyuta sana mukoti kuti tine vamwe vedu ana mukoti vakoti vasinakwanisa kuwana mari dzavo dzemuhoro kusanganisira vana nenhaurwa inova iyo inozikanwa yekuti kwanga kwechinzi vana mukoti vakadisobeya law order yekudzokera kumanormal duties. Saka vana mukoti vavo vanodarika 1000 havana kukwanisa kunga vapuwa mari dzavo dzemuhoro waanozoemba havana kukwanisa kunga vapuwa futi makorasi avo. Iyo nyaya iri kutishungurudza pari zvino yatinotidai hurumende yakwanisa kubhadhara vana mukoti vavo mari idzodzo vavakukwanisa kurarama nemhuri dzavo vanokwanisa kunge vechiramba vechienda kumabasa zvakanaka pagakava. Otherwise panyaya yebhonasi inoitienda hurumende nekuti yakazadzisa chivimbiso chavo ende toda kuvatenda kubva makore akarikei gore negore vari kuita sekuvimbisa kwavanoita kunyange zvazvo mari yacho isina kuwanda isiri mari ingakwanisa kunyatso kuti titifare tirarame sezvataimboita kudhara tichiita $20.
Ko panyaya yekudzokerawo kumabasa kwavakoti yamira papi? Nokuti nyaya yekushayiwa chekufambisa ndoimwe yamaichema kuti muri incapacitated. Iye zvino vanhu vapiwa mabhonasi vakwanisa here kunge vachidzokera kumabasa?
Vana mukoti vese vari kumabasa, hakuna vana mukoti vasiri kuenda kumabasa. Vana mukoti vari kuenda kumabasa kunyatsira ivavo vasina kuwana mari vari kutavatava vachitsvakaaka vachikwereta vachidii vakwanise kuenda kumabasa kunobatsira vana vezimbabwe. Saka hatina vana mukoti vasiri kuenda kumabasa, vana mukoti vose vari kuenda kumabasa pane zvino.
Kwaivo vasina kuwana mabhonasi hurumende iri kuti
hatisati tawana mhinduro nekuti nyaya iyi yakazoenda kukoti judgment ikabuda musi wefriday. Dare rakapa mutongo panyaya takanyatanga nayo kuhigh court tichikumbira dare kuti ridzivise hurumende kumanikidza ana mukoti kushanga atinoti manormal working days. Tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kususpenda vana mukoti. Tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kuendesa vana mukoti kumahearing. Tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kustopa mari dzavana mukoti kubvisa ana mukoti papero. Saka nyaya iyi yakapinda mudare ikanzwika, dare rikapa mutongo waro musi wefriday. Mutongo uyu wakanga wechibvana hurumende kuita zvose izvi. Hurumende yakadziviswa nedare kuti iendese vana mukoti kususpension, ibvise vana mukoti papero. Vakanzi ivo vamire zvese izvozvo, vape vana mukoti mari dzavo, vati vana mukoti vechienda kupasa atinoti maflexible working hours. Kusvikira nyaya yacho yanatsokunzwika kukoti, dare rakava futi iro rakarekomenda kuti nyaya yenyu inoda dare kuendai munogara pasi mutaurirane muone kusova nekuti pari zvinezvi hapana chatichanatsokuitwa nehurumende chinobatika chingaita kuti hurumende ichinje mashandiro aiita ana mukoti nekuti iyo muhoro yacho haina kunge yanatsokuwedzerwa. Saka ndo zvakabuda mudare, tingangoti zvakabuda mudare zvinoreva kuti Zimbabwe Business Association yakahwina chikumbiro chayo kuhigh court. Izvo pari zvino nawo sezvo zvakaitika musi wefriday tamirira hurumende kuti vachiimplimenta zvavakataurirwa nedare, tichitarisira kuti munhu wese anofanira kuteedzera zvinonga zvabva mudare.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaRobson Chere vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekutanga kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Vachitaura neStudio 7 nemuvhuro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vakaudza Studio 7 kuti dambudziko iri harina kunyanya kukura zvakanyanya. Vakati vakuru vezvikoro vanofanira kutevedzera kurudziro yebazi ravo nerezveutano kuona kuti chirwere hachipararire muzvikoro. Izvi zvinosanganisa kuona kuti vana vari kupisa muviri zvakanyanya uye kuona kuti vauya kuchikoro munguva dzakasiyana-siyana. Kuzvikoro zvakaita seChinoyi High, John Tadak, Prince Edward nezvimwe, vana vakawanda vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvakaita veChinoyi High neNational University of Science and Technology. Mike Hove weStudio 7 abata vachere.
Nyaya yekuti ma cases e COVID-19 iko zvino kusumuka kunyanya muzvikoro ndio atova ma senda yekunge COVID ichisumukira. Inyaya yataka isa ku hurumende tichinyunyuta kuti zvikoro hazvingavhurwa kana pasina gadziriro dzaitwa dzakakwana dzekunge vana vasingazokwanisi vachitapurirana denda irori pamwe chete nevarayiridzi. Nodaira pane nguva yatakatomboendesana kumatare muna June ende chida kuenderera mberi nekunyoresa bvunzo, asi zvisinei wakazoenderera mberi zvekare nekuvhura. Isu mushure meunge tataura kuti zvikwanisiro zvinoita kuti denda iri ringae risingatapurirane ngazvinge zviripo zvinonge zvagadziriswa. Saka iko zvino zvichakuona, but zvinhu zvisina kunge zvakanaka kuti tizoone mushure mekunge patoitika damage wodambudziko, asi taikwanisa kunge tichidzivirira. Zvikoro ngazvimbovharwa togadzirisa nyaya yedziviriro iyi. Poprovhaidwa PPE yakakwana, vana vawanikwa vachinge vaine mamasi, mvura yawanikwa inge iri muzvikoro, masanitaiza awanikwa achinge ari muzvikoro. Zvese zvikwanisiro zvikange zvaapo, zvikoro zvedu zvawanikwa zvovhura.
Tichiona ka kuti zvikoro zvanga zvagara zvatovhura mazamanation acto zvikadhuzi, mune nguva yakakwana here kubatsira vadzidzi kuti vagadzirire mazamanation avo?
Zvikoro zvakavhurwa pakuti zvikoro vana vari muzvikoro, asi zvikoro hazvina varayiridzi. Zvadaro vana havana kuwana nguva yakakwana yekunge vachipedzisa kunyora zvinhu zviri muhwaro wese ravanofanira kunge vachidzidza yatinotisira basi yavo. Saka kuti titi vana vange vachinyora mazamanishoni panguva yekunge vasina kunge vakwanisa kukavha silabasi yavo hazvigoneki. Uyezve sevarayiridzi hatisi kuda ende hatizokwanisa kunge tichiinvigilata kuti vana vadzidzi vanyore bvunzo dzezvinhu zvavasina kudzidza. Vana vanoda kupiwa mukana wekuti vadzidze zvavaifanange vachidzidza panguva yanga yakavharwa zvikoro nelockdown. Wapiwa mukana uwowo wapedza kudzidza pozoiswa bvunzo dzinenge dzichienderana nezvakadzidza mwana, kwete kuti mwana anononyora bvunzo asina kudzidza zvakakwana.
VaRobson Chere, munyore mukuru weAtus, vari paRunhare kuHarare, naMike Hove weStudio 7. Mabishopu emakereke ari mumusangano reZimbabwe Council of Churches pamwe chete nemadzimai avo vapinda muzuva rechipiri uye rekupedzisira remusangano wekuziya zvichaitwa pamusoro pevanhu vanotarisirwa pasi kuri kutsvaka nzira yekuvabatsira. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti mapoka ari kukurugurwa nezvavo anosanganisa vakaremara, varombo vechisope nevamwe. Mufundisi Mutata vanotiudza pamusoro pemusangano uyu.
Musangano watinawo musangano wemabishops akaungana pano ese nemadzimai avo vakatarisana nenyaya dzekuti tingaimprova sei kana kuti tingakurudzira sei nyaya dzeinclusion kana kuti dzekuti vanhu vanotarisigwa pasi vangabatsigwa sei, whether vanhu vakaremara kana kuti vanhu vanenge vachinzi varombo kana kuti vanhu vane vakamira zvakasiyana navamwe vanhu, whether vanhu vane vakaita semaalbino kana kuti vanhu vese vanongo vane chimiro chatisina kujaira.
Vavariro yomusangano uyu ndiyo hei?
Vavariro yemusangano uyu ndeyekuti tingabatsira sei kuti vave vatarisiwe zvakafanana navamwe vanhu vose muchechi, asiwo zvigozotibatsira kuti tiite saizvozvo mukati menharaunda dzatinogara. Saka musangano watinoti inclusion conference iri kutungamirirwa nemabishop inenge ichitarisa nyaya dzakasiyana siyana dzevanhu mapoka evanhu anowanza kutarisirwa pasi, madzimai, mayouth, vanhu vakaremara navamwe vanhu vakadaro, ndiwo musangano watakatarisana nawo.
Makasarudza mapoka aya sei uye zvikonzero zvacho zviri zvipi?
Vanhu vazhinji ava vanhu vanyanya kutarisirwa pasi, zvimwe zvachona zvawedzegwa nechigwere checovid-19. Vanhu vanga vagara ari marginalized groups kana kuti vanhu vanotarisirwa kunze nenyaya ye COVID-19 kutazigwa kunze kwavo kwanyanyisa. Saka ndoku saka ma vatungamiri ma bishops says Zimbabwe Council of Churches vafunga pamwe chete na my bishop kuti vaungane kutarisisa nyaya idzi uyezve kuona kuti church ingava nharaunda kana kuti nzvimbo kana kuti environment yakaita sei yokuti vanhu ivavo vanotarisirwa pasi chimiro chavo chikuridzigwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukuroniko mutungamiri wekanzuru yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vanoti madzishe emunzvimbo dzine vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi vekumatebeleland nemidlands ndivo chete vachange vachishanda mukuchengetwa zvakanaka kwevanhu vakaurawa panguva yegukura hundi, vachiti hurumende ichangobatsira nemari yekuchengetwa zvakanaka kwevanhu ava. MuNewsday, gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kukurudzira bazi rinoona nezvemari kuti ribatsire mukuvakwa kwemamwe majeri uye mukugadzirisa majeri aripo avanoti asakara uye hasisina kunaka. New Zimbabwe rinoti umwe musungwa ari mujeri reChikurubhi, Taurai Dodzo, amhangarira hurumende kumatare edzimosva achiti akabatwa nechirwere chemanyoka chakaipisisa, achiti kurwara kwake kwakanyanyiswa nekushayikwa kwemvura yakachena muChikurubhi. Dodzo anoti jere iri rine zvirwere zvemanyoka rurindi nehepatitis B. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu kwese kwese kwamuri matimana enyika. Ndoda kutaurira ndiri kusaidhi iro revarume vavatatu vari kunzi vakasungwavo vatadza kudzurira purezidhendi. Aiwa, ivo purezidhendi vanoda kukosheswa, ivo vagona kukoshesa zvido zvevanhu here?
Mabhosi, 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 mazvara sei mabhosi kustudio uko? Kumbirawo kubvunza nekuziva pamwe chete kuti kana ndichida kutumirawo manzwi angu kuti ndikondirubhite mune maonero endinenge ndichiita, ndinomatumira papi? Apa here pandiri kutaura ipapa panhamba dzenyu dzeWhatsApp dzestudio idzodzi, kana kuti ndoita sei? Ndipewo madirections. Ndipewo madirections wanamukoma.
Hallo Studio 7, ndoda kutaurawo maonero angu andiri kuitawo zvinhu muno muZimbabwe. Takukumbirisawo kuti vachamisawo vachikwanisa kutauriranawo nevamunangagwa vawirirane zvinhu zvifambe zvakanaka, nokuti haisi nyore isusu vechidiki kuti tingopedza chikoro tichingogara mudzimba dzedu, zvikoro zvedu tichingozvifusha. Saka zvibatsire, tokukumbirisawo munangagwa dzore mwoyo, munangagwa nokuti ndiye une mwoyo wakaomesesa. Muri kutaurawo naVictor Meki, ndiri kuKaroi Zvarai.
Kwazuva ivashamarari nemose vateri veStudio 7, ini ndine mudiwa zvanaka ndiri pano pamafiking. Ndada kutaura maonero angu pane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana vakuru vachinge vechirwara zvakaita semaministers, vanofanira kuti vatiudze kuti chii chiri kutambika, kwete kuzonzwa kuti ningiu yawafa. Handisi kudoma zita remunhu, asi kuti kana paripo vanorwara ngazvitaurwe. Pane uya akaenda, uya akafa, hatina kunzwa nekurwara kwake, kozonyeperwa ngechinzi COVID. Izvo vari kuisirana mushonga, vari kuurayana muchihwanzi. Tinokumbirawo kuti tizive kana pane vanorwara vataurwe ngezvavo, tizive kuti ninga ari kurwara, kwete kuzonzwa kuti ningafa. Zvinorwadza.
Maswera sei paStudio 7 pano, vose zvavasaka zvinondipa nhau dzinofadza. Ripo ndokuti handiti munoona muzano mana matemadanda avakutanga kurwariswa ava. Zvina chokwadi kuti ndiani unovarwarisa kana kuti vakapiwa poison kupi? Izvi zvinongonzwikwa mumamedia chete, asi kuti zvinotorevesa izvi pachena kuti vana mhonzo ra there in for a jump. They must be very careful. They must be very careful. Act swiftly. Because ZANU-PF is a good thing. You must be very careful. I'm telling you guys. Thanks, bye.
Mwadiko mkuma blessing, Pastor Joseph. Anye msibabu eno nitai mkuma blessing. Tinota wala tinguta wala mpastudu. Nchukutanga, tinongutu wane suzano PF1. Alanzo, wane waito sekendu, tichitota wala suzano. Saka, suno nitai suwaka jiki wakari kumbatangiri ya chino mpinyo. Pata watinda wabzika. Nye mnangu kumota sisi utaka jikiwere. Aka jiko suaka sungutunga akini nimu. Suaka umanzi. Mkona president chamisa watanza kutonga. Wachambufuwa tonga kuti Zimbabwe. Zimbabwe chazo tengwa ni mwono. Tisinga tumbo fungiri shidu. Achati mkweka niwa na mnanga guwache pesi watu shamisika. Nyora ima shoka wangu pasi.
Vatrampo ngava zive kuti vakuru vakati ushe madzoro hunochinjaniwa aiva madziva achava mazambuko ngavasiyire vaBiden masimba vaTrump nokuti vakarambira pachigaro zvichanetsa nyika yeAmerica sematamburira atava kuita isu muZimbabwe kuti munhu akadliwa anorambira vamunangagwa vakadliwa navachamisa vakarambira. Saka tatisingatarisiri kuti nyika yeAmerica ingaita zvinhu zvakaita saizvozvo. Zvinhu zvakaita saizvozvo tozvitarisira kunyika dzemuAfrica, kwete dzokumaEuropean countries. Hatidzitarisiri izvozvo. Ndokumbirawo kuti mundifarisirevo vatomastafu renyika Mapfumo kana vachizviwa. Muti kwaishuwa makaimba mazviona kuti nyika yayati yachemera nhasi yaita mamvemve.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden nezuro vakazivisa mamwe emakurukota ehurumende yavo. Izvi zvinotevera kubvuma kwemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti hurumende yavo ishande nevanhu vavaBiden mukugadzirira kutambidzana kweutongi. Nezuro vaBiden vakadoma makurukota mashanu, zvinoreva kuti vachadomazve vamwe gumi mumazuva anotevera. Vanoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus muguda reBaltimore mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinobatsira nekukurudzira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya kuzogara muAmerica kuti vakwikwidzevo musarudzo dzezveutongi. Mufundisi Mwase vati kunyange hazvo sangano ravo richishanda nehurumende yese zvayo inenge iripo, vanofara kuti vachange vachizoshanda nehurumende yavaJoe Biden, vachiti kushanda navaTrump kwakange kuchinetsa zvikuru. Tabata mufundisi Mwase tikatanga nekuvabvunza maonero avo pakuti vaTrump vakabvuma kubatsira vaBiden mukutambidzanwa kweutongi.
Zvinofadza kuona kuti vasvika panhano iyoyi. Isu zvanchinamata kuti pave nekutambidzana kwemasimba kusina mhirishonga. Zvingave zvakanaka dai vakakwanisa kuzviita apo vakangoona kuti vakundwa. Asi zvisinei kusvika panhano yavasvika yekuti vaBiden chienderera mberi mugadziriro yekutonga, chinhu chinofadza chose.
Sangano renyu ranga richimboshandawo zvikuru kubatsiravo bato ramadhemokrats. Munofungei manje zvafamba nenzira yamanga muchidawo?
Sangano redu reAfrican Immigrant Caucus ranga risinawa, ranga richitsigira. Tinongokurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza. Vazhinji varipo pautungamiriro weAfrican Immigrant Caucus vangava vachitsigira zvikurusa vaBiden. nekuti mumwe wevatungamiriri vedu ndi at large council member William Jawando ku Montgomery County anove mudemocrat saka anga achivatsigira asi isusu se a non-profit organization African Immigrant Caucus hapana watinoti sesangano tiri kutsigira asi zvinotifadza sevanhu vanoona kuti matongero emadhemokrats anobatsira isu vachangosvika munyika ino maimmigrants recent immigrants sesaka varuzhinji vanga vachifara choso kuti vabiden vakwanisa kukunda ndivo vachazove mutungamiriri wenyika yeUnited States of America.
Zvino African Immigrant Caucus ichashanda sei nebato riri kutonga sekutaura kwamuri kuita kuti zvinenge zviri nyore kuti mushande namadhemokrats kupfuura hurumende yavatrump muchange muchishanda nebato riri kutonga iri sei?
Isu tinoshanda neutungamiriri huripo panguva iyoyo vatrump vangari pakutonga kwavatrump isu tanichikurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza tinokurudzira marecent immigrants kuti mukarega kushandisa masimba enyu semacitizens enyika ino and munoona zvinhu zvichikuomerai saka tinoona vazhinji pane vakati kuti vari kupinda mukutsvaka zvinzvimbo at different levels city county state level pane zvinhu handikwanisi kupai manumbers vakapinda asi kune vakati kuti vanga vachimhanya vachitsvaga nzvimbo muamerica mukaenda pafacebook page reafrican immigrant caucus munokwanisa kuona vamwe vakakunda vatanga tichikorokotedza kuti vakunda vapinda munzvimbo dzekutonga
iko zvino makatarisa mberi kwatiri kuenda uku chii chamuchanangana nacho seafrican immigrant caucus
tinenge tichikurudzira zvikuru zvamapolicies anobatsira vachangobva vachangosvika munyika muno munoziva kuti mapolicies avatrump anga asingafadze vazhinji vachangosvika munyika ino mukatarisa nyaya yedhaka mukatarisira kuomesera kwaanga achiita pane vanhu vanga vachida kushanyira nyika ino kana muzvikoro mastudents anga achiuya munyika muno zvinhu zvanga zvaoma tinotarisira kuti vabiden vanenge vachizorerutsira zvinhu
ava vange vari vanoshanda neafrican immigrant caucus mufundisi Isaac Mwase vari parunare kubaltimore muno mumaryland nestudio 7 Karamba kambo kanobva kuFour Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZulu hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhanasi gore rino rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekupararira kwecovid-19 muzvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.